vaomeni mafa vanoti Zeki akatora kodzero dzavo nekupa nhamba dzenhare mbozha dzavo kuZANU-PF vasina kuirana navo. Kweta rava mafa vadirekita ramba vanoti vakwidza nyaya yekudare repamusoro nekuti zvakaitwa neZeki neZANU-PF hazvisi pamutemo.
Yaenda kudare rehaigoti nhasi apo vamafa vari kunyuta kuti ekoneti ZANU Zeki navaparadzo vanga vasina kodzero yekuti vapane nhamba dzavamafa idzo dzavakazokumbirwa kuti vavhotere vamunangagwa navaparadza nevamwe vanhu vezanu zvisina mvumo yavo.
Vacharamba vanoti vanotarisira kuti dare riudze vakaita izvi kuti hazvisi pamutemo uye kuti vasape mapato kana masangano nhamba dzevanhu pasina kuwirirana.
Zvatinokumbira ndezvekuti dare riti zvakaitwa neZeki zvokupa zanu nhamba dzekuekoneti zvinzi hazvisi pamutemo nekuti izvi zvinokanganisa bumbiro kodzero dzavamafa zvemumbiro wemutemo wekuti vane kodzero yayo kuti yetodi right to privacy uye zvine right yekuti vave protected nehurumende kuti vasangopa vanhu personal information yavo.
Vamafa vanoti musi wa7 chikunguru vakakatyamadzwa kuona tsamba mbozha ichibva kuZANU-PF nevanoimiririra kuGutu West vaJohn Paradza. Vanoti tsamba mbozha iyi yaivakumbira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaParadza pamwe nakanzura weZANU-PF kunyange vasina kumbopa ZANU-PF nhamba dzavo kunze kweZeki. Vanoti ekoneti iri kubatwa munyaya iyi sezvo iriyo iri kufambisa mashoko aya ari kubva kuZANU-PF. Kunyange tatadza kubata Zeki tinzwe kuti inoti chii nekuendesa kwaitwa kudare sachigaro weZeki amai Priscilla Chigumba vakaramba nemuvhuro kuti ndiwo vakapa ZANU-PF nhamba dzevanhu kuti vatsvage rutsigiro vachina kurira nyoka mhenyu kuEconet. Econet yakarambawo mhosva iyi ikanyora gwaro kumapepanhau ichiti haina ukama neZANU-PF dzekuti haingaipe nhare dzevanhu munyika. Mapato anopikisa ari kupomera Zeki mhosva yekuita izvi achitiwo Zeki iri kuyanyima gwaro revavhoti rakakwana asi ichipa ZANU-PF chete. Mubatanidzwa weMDC Alliance uri kunyunyutawo uchiti Zeki haisi kuita basa rayo zviri pachena kusanganisirawo nenyaya yekupa ZANU-PF nhamba dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi reZANU-PF panyaya iyi kuti yakawana sei nhamba dzeveruzhinji asi vacharamba vanoti vamirira kupiwa zuva richatongwa nyaya iyi mudare repamusoro womasvingo vachiti nyaya iyi ndeyechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.